manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, gumi guru 5, 2017.
Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi munyika vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi izvo zviri kupa kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo.
Vakawanda vanoti havasi kufara nezviri kuitika muzano PF iyo iri kuita pamusoro nyaya yekurwira achatsiwa mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe izvo zviri kuita kuti pave nekusawirirana muhurumende pakati pemakurukota uye kuwedzerawo kuvhiringwa kweupfumi hwenyika
vamwe vagari vekumasvingo vochema chema vachiti dunhu ravo harisi kusimudzirwa nehurumende kuitira kuti vashanyi vanobva kunze kwenyika vashanyire nzvimbo dzakaita seGona Rejou National Park Great Zimbabwe Monuments vachiti mugwagwa unoenda kumasvingo waparara
iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC
Varairidzi vemuZimbabwe vabatana nevamwe varairidzi pasi rose mukucherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day asi vakawanda vavo vachinyuta nematambudziko avari kusangana navo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vacherechedza zuva iri vachichema chema nematambudziko anosanganisira kushomeka kwemari yemihoro, kusawanikwa kwemari kumabhanga, kushandurwa kwehwaro yedzidzo pasina gadziro yakakwana pamwe nekudzikirira kweupenyu hwavo. Mumwe murairidzi vaRobson Chere vati sevarairidzi vari kupemberera zuva ravo vane kutya kukuru nekuda kwesarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya kunyange hazvo mhemberero dzegore rino dziri kukurudzira kusununguka kwevarairidzi. Vachere vati varairidzi vanombunyikidzwa nguva zhinji panoitwa sarudzo munyika vakachema chemawo nekushayikwa kwemari.
Tinotarisa nyaya yekumbunyikidzwa kunoitwa varairidzi munguva yesarudzo yatadai kutarisana nayo tichitarisira kuti gore rinouya kunenge kuine sarudzo munyika muno. Tichitarisazve kushayikwa kwemari kuri kuitwa mumabhanga uyezve mari yacho iri kutambirwa iri mari ishoma isingakwanisi kunge ichiraramisa mhuri dzedu varairidzi vari kushanda.
Mumwe mudzidzisi amai Gaudenzi yamandopera vatiwo gore rino vari kupemberera zuva ravadzidzisi vachirangarira kushupika kwavari kuita kuwana mari yavo yemihoro. Amai mandopera vakurudzira hurumende kuti igadzirise mamiriro yeupfumi hwenyika kuti varairidzi vawane mari yavo zviri nyore.
Koro yedu iri kunetsa kuti tiwane kumabhanga sanga chiri chikumbiro chedu semari yatinohora patinoenda kumabhanga hurumende igadzirise kuti tisapedzera vadzidzi vedu nguva takamira mumitsara yemumabhanga tichitsvaga iyi mari vangoti patinopiwa mukoro yedu tingopiwa kamwe chete.
Amai Catherine Machona avo vanodzidzisa kumahusekwa vatiwo hwaro hwedzidzo hutsva hwakaiswa nehurumende huri kushungurudza varairidzi. Amai Machona vati nekuda kwekuti hakuna zvakakwana muzvikoro vave kutyira kuti vana vanodzidzisa vachatadza kubudirira muzvidzidzo zvakaiswa izvo zvinoda mishina yemakombiyuta yavasina.
Isu sevadzidzisi tiri munhamo yakakurisa especially kana tatarisana nenyuka lukulamu yetakatanga iyo igore rineri. Challenge number 1 ndeyekuti maschools edu isu semarural teachers haana kana magetsi. Saka hatikwanisi kuticha some of the skills dzinodiwa kuICT. Like kunenge kuchinzi enda kana kuti paInternet handikwanisi kudzidzisa mwana saizvozvo. Saka atori machallenges ekuti handikwanisi kuzviita. Malessons like ekuVPA mamwe acho anoda kushandisawo maICT tools. isusu tisina. Saka big challenge yekuti vana vedu vanogona kutofoira isusu otoonekwa sema failures at the end of the day. Unongonzi pass rate yevana vekumusha iri low, and yet isusu tine ma challenges akaita sewaya osiyanawo nema urban schools.
Mutungamiri weAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhamo yapfunya chesero mudzimba zhinji dzevarayiridzi. VaMasaraure vachema chemawo neupenyu huri kuraramwa nevarayiridzi uhwo vati huri kudzikira nguva nenguva. VaMasaraure vakurudzira varayiridzi kuti vanyorese kufuta vagowana mukana wavati wokusarudza vatungamiriri vasina humbimbi ndoga.
Sematicha emuZimbabwe nguva ino itori nguva yekututsumwa nekuchema zvakanyanyisa, tichiona kuwedzera kudzikira kuri kuita upenyu hwatinorarama, quality of life yedu iri kuita ichitodzikira. Asi mukana wamo tinoda kutora sevatungamiriri vevadzidzisi kuti tirangarire nzira dzatingashandise kuti tikwanise kuti upenyu hwedu hunake. Zvatinotarisira isu ndezvekuti tikwanise kuita kuregista kuvhota, tikwanise kuvhota tichiisa hurumende yatinoda inokwanisa kuvandudza upenyu hwedu kuti hunge huri nani.
Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru. Kore rino riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinobata kudzidzisa zvakasununguka pamwe nekusimbaradza mabasa evarayiridzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vana muzvina bhizimusi vari munzvimbo dzinoshanyirwa kumasvingo vanoti kushayikwa kwendege dzinouyisa vanhu mudunhu ravo zviri kuvhiringa bhizimusi munyaya dzekushanyirwa. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Pachitaura pamusangano waitwa nhasi muguta remasvingo, vemabhizimusi vaudza gurukota rezvekushanyirwa munyika Dr. Walter Mzembi kuti vagadzirise nzvimbo dzinomhara ndege kuitira kuti ndege dzinotakura vanhu dziuye kudunhu ravo nevashanyi vekunze vakawanda. Mashoko aya anotevera kudzikira kwaita mabhizimusi munyaya dzezvekushanyirwa kwedunhu iri, sezvo vakawanda vari kuti havari kufamba nemigwagwa yenyika nekuti haina kumira zvakanaka. Vashanyi vanonzi vanosarudza nzvimbo dzinosvika nendege vachitora nguva shoma dzakaita seVictoria Falls, vachisiya dzakaita semasvingo eGreat Zimbabwe nenzvimbo yemhuka yegona rezvoo kuchiredzi. Vafanos Matura, avo vanoita zvemahotera uye vari sachigaro vemasvingo Publicity Association, vanoti vashanyi vaderera nekuti havari kutora nguva yakareba vachifamba nemugwagwa.
Kutaura chokwadi, vainzi vakaderera. Tinoona kuti vashanyi kazhinji vakapfuma pamari asi nguva ishoma. Saka kuti vawande tinoda ndege kumasvingo, tinoda ndege nokuti vashanyi vedu kazhinji vanouya vana atingati maitinerari kana kuti urongedzwa hwamafambiro avachaita. Saka kana tiine ndege yonoo kuti kubva kuHarare tosi our main international airport inolinga vashanyi vedu neZimbabwe, tinoona kuti kubva kuairport kuya kuno kumasvingo kuno kutaura kuno muCBD mushanyi anoda 45 hours neroad, asi kana paine ndege just need 30 minutes. Saka now unokuda kuti hatina mascheduled flights kuva kuti vashanyi vatinowana vashoma nokuti vanomanyira kunzvimbo dzine ndege nokuti with air transport kufamba kwokukurinyiwa.
Nyanzvi mune zvekushanya nekushanyirwa vafedhikasese vanotiwo mamiriro akaita mugwagwa mikuru yenyika haana kunaka nekudaro vashanyi havadi kufamba nemo vachityira njodzi dzinosaka vasiri kuuya kumasvingo.
Kufamba nendege kunodzikisa nguva yekufamba munhu achibva panzvimbo achina kune imwe nzvimbo. Zvinoita nyore kune munhu ari kungoti ndoda kuya kwezuva chete kuzoona Great Zimbabwe odzokera kwaada kubva. Saka zvinoita nyore kana mafamba pane nzira yedu isachagadzirwa iyi. Pane njodzi dzakawandisa dziripo, injodzi yemhuka. Chechipiri, iyo rodhi yacho pachayo haina kunaka. Chechitatu, nguva yaunotora kuti ubve kwauri kubva uchinosvika kwauda kunosvika inoredesa zvokuti hauzokwanisa kuita zvimwe zvauda kuita sei zvauda kuita munyika ino panguva imwe chete.
VaMuzembe vaudza vanhu ava kuti hurumende ichamandudza nhandare yendege yemasvingo pamwe neyeBuffalo Range kuchiredzi kuita kuti vashanyi vakwanise kuzoona masvingo eZimbabwe ane mukurumbira pasi rose pamwe nemhuka kugona rezvoo nekusave conservancy. Vati kutanga mwedzi unouya hurumende ichadzosa ndege mumasvingo kuti dzitakure vanhu nevashanyi kuti dunhu riwane mari yekunze, zvinozokuita kuti mabhizimusi asafe.
wanenge wachida kuya kuno totora Victoria Falls mfananidzo. Victoria Falls yes, zvino vana mabookings anoita mwezi mina mitanhatu jama advance bookings vakutoremerwa nebusiness racho. Vanhu vanosvika Victoria Falls kuya havachaconnectiwi kuna mama destinations akaita sana Ancient City of Great Zimbabwe kana vana chimani mani vanenge vachida kuenda ikoko, but vanobvunza kuti ndinofamba sei. Votaura kuti kana vachienda kunofura nokubhuruwayo vobva bhuruwayo vosvika masvingo vozosvika kuchirezi kana vachida kuya ku Save Valley semufananidzo. Asi journey yeyo ichitora 20 minutes kana uri kufamba nendege. Saka toda kuti tichiita kukokota matourist anosvika munana Victoria Falls mahubs yedu neHarare vachitanga kushanyira dzimwe nzvimbo kuti zviitike izvozvo. Zvinongoitika kana taisa an airline service inokonekta Harare, maVictoria Falls, nana masvingo nana Buffalo Range. Yaisira kuzviitanga munana November.
Mukuru mubazi rezviwanikwa nekuchengetedzwa kwazvo mumasvingo vaLove More Mandima vanoti ndege dzikauyiswa kumasvingo vashanyi vachawedzera.
Ya, ndinoona kuti kana pakauyiswa ndege kumasvingo in terms of our numbers zvima visitors anouya kunzvimbo dziri dzakakosha munomasvingo province dzinoimprova.
Vamwe vataura vati Zimbabwe inofanira kugadzira chimiro chayo panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzevanhu kuita kuti iremekedzwe nenyika dzine vanhu vane mari yakawanda vanokwanisa kushanyira Zimbabwe vakasungunuka. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Ganzi Maramba.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kupfurwa kwevanhu kuchangobva kuitika muLas Vegas mudunhu reNevada muAmerica kwaita kuti dzimwe nengo dzeparamende dzebato reRepublican dzifungisise nezvekuvepo kwemutemo unobata nyaya dzekutengeswa kwepfuti. Iri danho rasiyana neragara richizivikanwa kuti rinotsigirwa nebato iri pamitemo ipi zvayo ine chekuita nenyaya dzepfuti. Honzeri yeshanduko iyi, chimwe chinoiswa papfuti chinonzi bump fire stick, chichinyanyozivikanwa zvakare nerekuti bump stick. Chinhu ichi icho chinoita kuti uwandu hwemabara anoburitswa nepfuti huwedzerwe chakashandiswa na Stephen Paddock paakauraya vanhu makumi mashanu nevasere nekukwadzawo mazana evamwe.
Nengo dzedare reparamende muAmerica dzirikurudzira kuti vatori venhau nevashandi vemasangano anoparubatsiro vawaniswe mukana wekupinda zvisina kumbunyikidzwa mudunhu renyika yeMyanmar rine matambudziko reRakhine. VaEd Royce vanovesa chigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi vati zvakakosha kuti pawanikwe vatori venhau munzvimbo iyi nekuti kana pachinge paine vanhu ivava zvakashata zvose zvinobuditswa pachena.
Nyaya yekurwira chigaro chemutungamiri wenyika nebato rezano PF vaRobert Mugabe yave kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mubato rezano PF. Mubato iri mune kunetsana kunotyisa pakati pezvikwata zviviri, chimwe chinonzi Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirwa nemumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uye cheGeneration 40 chine vanhu vakaita semumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mpoko, amai Grace Mugabe, muzvinafundo Jonathan Moyo, uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai nevamwe.
Nyaya yaunza kunetsana kwakanyanya pari zvino mashoko anonzi akataurwa navamunangagwa yekuti vakaisirwa muchetura kumusangano webato iri kugwanda. Asi vamupoko vakabva vati vamunangagwa vanoda kuzvidza mutungamiri wenyika neukonzera kurwisana kwemarudzi nekusagadzikana munyika. vakataura izvi vachiti vamunangagwa Mbune vaimbenge varamba kuti havana kuisirwa muchetura kumusangano wePolitbureau uye musangano weCentral Committee. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vaimbo vasachigari weZANU-PF Youth League kuMashonaland West vaGodfrey Gomwe, avo vanoti vanotsigira vamunangagwa, uye sachigari weZANU-PF Youth League kuManicaland vaMumbuso Chinguno. Tatanga nekubvunza vaChinguno kuti kunetsana kuri kuitika uku hakuzopatsanure bato here.
Chekutanga ini ndinoziva chikwata chimwe Taylor Coast ndicho chandinoziva chiri in existence chimwe chamuri kutaura chandichizive
vagomwe munoonawo sei maimbenge muri mubato here
vanonzi vamubuso ava varikuda kunorapwa vamubuso ava kana tipi G4 hakuna kuti chionzi naCoast president vakatichiya kwaBlackcoast bindura vakataura nyaya yeG4 handambonzwa taura nyaya yechinhu chinonzi naCoast handiti
orit regai ndi ndidzoke kwamuri mukoma mbuso munoti kudii nezvirikutaurwa navagomwe
chekutanga vagomwe munhu akadzingwa mubato reZANU-PF is an expelled member of the party saka dai murume vatonditsvagira umwe munhu anengadhibheta naye nyaya dzine chekuita nemusangano munotonzwa instead of putting on facts anopedzisira kutopersonalize zvinhu
asi todzoka kwavagomwe hanzi hamukwanise kuti mutaure nyaya idzi nekuti makadzingwa
apa tiri kutaura anidi mubuso akamirira ZANU-PF ari kutaura akamirira dziparty yeZANU-PF ndiri kutaura ndakazvimirira
ndiri kuti inini of course muZimbabwe ane right yekukomenda anything maringe nepolitics but inini sasachigaro weManicaland wechidiki munhu akadzingwa mumusangano
orit regai tibvunzoke kuna vagomwe toti vagomwe nezviri kuitika izvi muri kuonawo sei bato munoona richiramba rakabatana here ramakabuda
ndisati ndapindura ipapo ndoda kungopindurawo kuti no till 2014 aimhanya najuruzi handiti vachikata mawhatsapp messages nachipanga wataura kuti achiteerere mugabe sezivemina akatanga kuida kuita rini paaimhanya achiti achiti hatiteerere dr grace mugabe
dhalombus
right wagona chaizvo vagomwe ichokwadi kuti ini handimbozviwanzi haisi sikireti kuti inini ndangandi vamai njuru vasati vadzingwa mubato ndangandiri kugamatox imi vana gomwe ndimi vamwe vanhu vakatitendeutsa mukatiratidza kunaka kwamai mugabe ndikakonfesa zveshuwa kuti inini ndiera zvamai mugabe nababa mugabe patazopesana nemi imi vana gomwe ndechekuzoti futi mambo timai mugabe vakanaka 2014 vamuri kutaura muzorimi futi imi nana Senenga muna vamwe vakadzingwa muri 7 manga mapamberi futi kuchitugirira mai mugabe vaya mapamberi futi kuchiti vamugabe ngavabve pachigaro vamunangagwa vateke over
hatisapoti vamugabe namai mugabe no tinosapota vamugabe vamugabe ndo munhu 1 handiti ka akawina 2013 vakandivo ndoro vapresident vati 1 handiti vari 1 ndosaka chinzi 1 cent of power nyaya yekuti ndakuratidza igwaro kunaka kwamai mugabe mai mugabe takavakambenera for position yewomen's league yekutungamirira madzimai chete chete zvimwe zvese zvamakumhanya nazvo zvavaimhanya nazvo pavhidhiyo chete amai taura kuti vabva vapinda pachigaro ipopo ngavabva vapinda panyanga ipapo nonono that is rubbish mbuso
muZANU-PF hamuna nyaya yesuccession zuva haribudi paine rimwe saka hapana nyaya yatingataura nekusiya kwechigaro because vamugabe varipo vapenyu vakasimba senjanji mupati medu hamuna discussion yesuccession because there is no vacancy panumber 1 position president varipo ndiri kuti inini ndiyatsondibatisisa gomwe kana nguva yakwana yavhurwa tichitaura nezvesuccession mupati zvibatisise kuti hapana chakashata chinorambidzisa mai mugabe kuti vaite president ka inini kana vaine interest ndo ichazovewo candidate yangu and handizviwanzi sekuzviwanzawo kwaunoita iwewe kuti unosapota vamunangagwa
vagomwe petai chirongwa chedu
vamunangagwa vane constitutional right and ndo bvisa rangu randichamhanya naro dai nyangwe ndakadzingwa mupati futi again
avo vanga vari vaimbo vasachigaro weZANU-PF Youth League kuMashonaland West vaGodfrey Gobe Gomwe manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF Youth League kuManicaland vaMubuso Chinguno vaviri ava vanga vari parunare muHarare
Zvichakadaro mutauriri wezano PF vaSimon Kaya Moyo avari kugwanda kumusangano wekugadzirira musangano webato iri wepagore kana kuti annual conference varamba mashoko ari kutaurwa nevamwe ekuti kune musangano wechimbi chimbi wepolitbureau uri kurongwa kuzeya nyaya yavamunangagwa. Nyaya yemusangano uyu inotevera mashoko ekuti vamugabe vakaratidza kusafara panhandare yendege yeHarare International Airport nezuro zvichitevera mashoko anonzi akataurwa navamunangagwa ekuti vainge vaisirwa muchetura.
Masangano anoona nezvekodzero dzevanhu anoti kuchurwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi uye vezvematongerwo enyika varikupindira muchirongwa chekunyoreswa kwevavhoti. Sangano reZimbabwe Human Rights Association rinoti izvi zviri kuitika zvikuru sei mudunhu reManicaland, uko rinoti nhengo yeparamende vaJoseph Chinotimba vari kuvhiringidza vanonyoresa vanhu uye vachimanikidza vanhu kuenda kunonyoresa. Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vanoti kupindira mukunyoreswa kwevavhoti kwave kunyanya zvikuru sei kuburikidza nemadzishe nemasabhuku avo vanonzi vari kuchisidzira vanhu munzvimbo dza avo kuti vazonovhotere ZANU-PF vachinyepa kuti michina yekuvhotesa inoona wese anenge avhota kuti avhotera bato ripi. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Mukoko nezvenyaya iyi.
Kana takatarisa zviitiko zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu, tiri kushushikana kuti zviri kuratidza kukwira. Tsvakurudzo yatakaita mumwedzi waSeptember inoratidza kuti vanhu vakawanda vanga vachityorerwa kodzero dzavo, nyaya dzine chekuita nekunyoresa kuti vanhu vanozogona kuvhota mugore rinouya.
Tinonzwa kuti vezvamatongerwo enyika vari kupindira mukunyoreswa kuri kuitwa vanhu. Makambosangana nazvo here izvi?
Ichokwadi ichocho, munzvimbo dzakawanda vanhu vari kubva vataurirwa kuti kuchichidzirwa kuti kana sarudzo yakuzoitwa zvichazikanwa kuti munhu avhotera pati. Uyezve kune imwe nzvimbo takanzwawo vamwe vachifitidzirwa kuti hanzi ukango pamberi pemishini iyoyo webiometric voter registration uri kubva wazikanwa kuti unotsigira bato rinobvisa here kana kuti kwete. Isusu takatotarisirawo kuti dai zeki dai vatura mashoko anoita kuti vanhu vatenderere mberi vachityityidzirwa.
Vari kunyanya kupindira munyaya yekunyoreswa kwavanhu ndivanani?
Pari zvino kuona kwatakaita nyaya idzi, tiri kuona kunge madzishe nanasabhuku ndo vanenge vari kumhanya zvikuru nenyaya idzodzo.
Muzvare Justina Mukoko vanotungamirira sangano reZimbabwe Peace Project vanga vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Tanonoka, abatawo vachinotimba kuti tinzwewo divi ravo.
NaSemuratiwo akapusa sereka hawa, handifungi kuti ndinopindira nyaya dzekunyoreswa kwevanhu, asi isusu all political parties, whether MDC whether ZANU-PF, should know or understand kuti vanhu varejistwa here. Kana vanhu vachiti ndarambirwa kunyoresa chitupa changu chakatsemuka, iri ndoya ndoti aiwa nyoresai vanhu, ingavanhu hurumende yakati vanhu ngavanyoreswe ane zvitupa zvakatsemuka ngazvichinjwe. Ndapindira kunyoreswa kwevanhu.
Vanoti imimi makapindira panyaya yekunyoreswa kwavanhu paMuzvokomba Primary School.
That is 100% wrong and I have never been at Muzvokomba Primary or Secondary. Handina kana kumbosvikapo. Handina, ndaifunga kuti unotaura mutiko tina zvita yandakatomboona.
Ndo imwe nyaya zvayavakataura zvekuti pamutiko.
Only remote usina zvita, I go there and say the people should be registered. Kwete kutsosa vanhu.
Nyaya dzamudede vanoti makapindira paBuyera Rural Council.
I have never been at Buyera Rural Council.
Ko chii chakaitika pa chapanduka primary?
I have never been there. Chapanduka primary. I have never been there. Otherwise, you can ask those who are registered. And I'm 100% right. I was only there by for a Timutusna Vita. And these people who are talking nonsense, this is not voting. The registration is not voting. Are you understanding?
Yeah. Vanga varuwa Joseph Chinotimba nengoye paramende inomira buhera varuwe batuwe zano PF varu parunare na Tanonoka Wandewe Studio 7.
Pakanga kusinga danwi anonzwa mukupera kwesvondo apo shasha dzembira dzakasangana kumukuvisi Woodlands muHarare vana gwenyambira ava vachikwikwidzana pamhemberero dzekucherechedza kupera kwemwedzi wembira kana kuti mbira month unova wagunyana Kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Paive nemufaro mukuru kumbira festival munzvimbo yeEastleigh muHarare vanhu vachitamba nziyo uye nekufara nezvaiitwa nezvikwata zvisere zvavana gwenyambira izvo zvaiva pamakwikwi aya. Pose pane makwikwi panowana munhu mumwe chete anonzi ndiye akunda vose. Mukupera kwechirongwa ichi chikwata cheTrue Bantu Warriors Band ndicho chakatora mukombe wepamusoro uye chakapiwa mubayiro wembira itsva kubva kusangano rembira center. Mutauri weTrue Bantu Warriors Band vaWatmore Mchue vanoti vakafara zvikuru nemubayiro uyu. Vamuchua vanoti mbira mucherechedzo kwetsika nepasi chigare.
Tirikufara zvikuru. Mufaro wacho wakanyanyisa kuti tirikuapreciatewa nembira kuriko outside there. Tirikuexista kutsigira culture yedu. Saka tirikunzwa mufaro wakanyanyisa.
Amai Christine Shoko avo vaive nechwata chevana vanoridza mbira nemarimba panyava secondary school kwamusana kubhindura. Vanoti kuti ne vabereki vanoramidza vana vavo kuridza mbira nemarimba vachiti ndezvemweya yetsvina. Amai Shoko vanoti zvinoshamisa mukore uno kuti vamwe vezvitendero vachiri kuona kuridza mbira sezvinhu zvemweya yetsvina nemadhimoni.
Oridza mbira nemadrums nehosho asi tichitarisa curriculum yedu yanhasi nyowani yatakafurirwa iri kuti isusu vana vane matalents akasiyana siyana. Despite being academic, umwe can excel sports, arts, performing arts, drama, music. So mkano watu kutenda kwa shu nekuti timu yedu yo ya tina yo naspano yaka enda kuma national competitions.
Nyanzi mutsika ni magarero evan vatema vatina she mchuri waka faza wane chukoro ningano za wakaita. Vamuchuri vanoti ngano nembira zvinhu zvave kutarisirwa pasi zvokuti vana vazhinji vakudzidziswa tsika nemagariro evachena.
Ii handidi kurova mukandakaidza mupinyi kana kunzvenga panyaya iyi nokuti ngano dzakuitwa zvishoma kunyange vanasarungano vati vavashoma. Kuzvikoro kwatakadzidza ini ndinoyokawo panguva yandakaenda kuchikoro pazera rangu taitoitirana ngano isuvana.
Mashoko aya akatsigirwa namai Antonella Baggio vembira center nzvimbo inogadzirwa nokutengesa mbira kuHighlands. Mbira center iyo iri pasi pava Albert Chimedza nemudzimai wavo Antonella Baggio ndiye akaronga mbira festival. Takamirira Studio 7 kumukuvisi Woodlands muHarare. Ndini Chiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi panguva yomunyika musina mari inokwanira nyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Zvengwe yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare.
Varayiridzi munyika vanobatana nepasi rose mucherechedza zuva reWorld Teachers Day vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi izvo zviri kupa kuti vatadze kuriritirawo mhuri dzavo.
Vakawanda vanoti havasi kufara nezviri kuitika mubato rezano PF iro riri kuisa pamusoro nyaya yekurwira achatsiwa mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Izvo zvinonzi zviri kuita kuti pave nekusawirirana muhurumende pakati pemakurukota uye kuwedzerawo kuvhiringwa kweupfumi hwenyika.
Vagari vekumasvingo vochema-chema vachiti dinhu ravo harisi kusimudzirwa nehurumende kuitira kuti vashanyi vanobva kunze kwenyika vashanyire nzvimbo dzakaita seGona Reserve National Park, Great Zimbabwe Monuments, vachiti mugwagwa unoenda kumasvingo waparara.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusai mina Chris Kande, nantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Thank you.